achitaura munhandare yenational sports stadium manga muchiitirwa mhemberero dzekuzvitonga vamunangagwa vati hurumende yavo yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rino vamunangagwa vatiwo mhemberero dzanhasi dzakakosha zvikuru sezvo karike kutanga kuti mhemberero idzi dziitwe vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasisiri panyanga
In a few months' time, our country will hold harmonized general elections. I urge all leaders of political parties to heed the call of our national anthem and, I quote, be exemplary.
Mumwedzi mishoma iri kutevera tichange tiine sarudzo munyika. Ndinoda kukurudzira vatungamiri vemapato kuti vasaite zvemhirizhonga. Vatsvake rutsigiro murunyararo uye vasatuke vamwe. Hurumende yangu yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena uye dzakasununguka uye dzinotambirika. Takatokoka vekunze kuti vauye kuzoona tichiita sarudzo dzedu uye vaone tichida zveutongi hwejekerere.
From across the globe to witness our democracy in action.
Mashoko avamunangagwa aya ashorwa nemutungamiriri wechimwe chikwata cheMDCT vanelson chamisa avo vanga varipo pamhemberero idzi vachamisa vati mitemo yose inobata sarudzo inofanirwa kuvandudzwa vachiti izvi hazvitore nguva kana hurumende yakazvipira kuita sarudzo dziri pachena
vamunangagwa vakarasika ipapapa vakutadza kuzvisa nyaya nyaya iripo yavataura yekuti makondishen hakuna makondishen ndo nyaya tinda kutotitaure navo tivautizvakatiseyo
vamunangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza upfumi hwenyika kubudikidza nekusimbaridza nyaya dzekurima kucherwa kwezvicherwa pamwe nekusimudzira nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika
My administration's focus is on the pursuit of investment-led economic recovery, job creation, enhancing the ease of doing business,
hurumende yangu ine muono wekuti tinofanira kuunza vanosima mari munyika nekuvandudza upfumi hwenyika kuita kuti kuita mabhizimusi kuve nyore kuderedza kutambura kweruzhinji pamwe nekucherechedza mitemo yemunyika
and the fostering of an environment in which private enterprise is allowed, encouraged and protected.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga zvavati zviri kuita kuti makambani pamwe neveruzhinji vaomerwe neupenyu asi vachamisa vashora vamunangagwa vachiti hapana chavataura chinopa pundutso kuvashandi vehurumende vari kutambira mari shoma kunyanya vadzidzisi navana mukoti avo vari kuramwa mabasa vachamisa avo vanoti nyaya yerusununguko rwezimbabwe haisi yebato rezanupf chete asi kuti chizvarwa chese chezimbabwe vatambirwawo nemufaro mukuru neveruzhinji vanga vakazadza nhandare zvekupfachukira zvaita kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvitadze kupinda munhandare iyi mushure mamashoko emutungamiriri wenyika veruzhinji varatidzwa zviratidzwa zvinoitwa nevanhu vanenge vakawanda kana kuti mamass displays aitwa nevana vechikoro mapurisa pamwe nemauto uye vakazoona mutambo wenhabvu hwatambwa pakati pechikwata chezimbabwe nechekubotswana ndakamirira studio 7 muHarare Dini Thomas, Chiripasi.